Ndinokudira zvakawandisa mundiwa, zvakawandisa mundiwa. Nguva yanga yareba ndichitsvakawo mundiwa, zvandakuwana mundiwa. Ndinotomutsa dudu apa, cause I really wanna love right now, now, now. Uya timbo down, now, 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 now. Uya timbo tamba chikudo, uchindiyemera ndova ndakubereka musana. Neno zvandofira kana ndinewe, zvaita ndisade kukusiya, saka ndiramba ndinewe. Zvandinokudira zvakawandisa mundiwa, zvakawandisa mundiwa. Nguva yanga yareba ndichitsvakawo mundiwa, zvandakuwana mundiwa. Me and you forever, forever. Me and you forever, forever.
Lili seiko mungwe wangu, pali seiko mai wangu. Ndinoda kungova muresa,
ndinoda kungova muresa.
Pepi uri changu chimwe chana, uri changu chimusikana. Vamwe vapana vaita rudo rwekungokupa banana, ndopandazozvipana. Baby, uri changu chimwe chana, uri changu chimusikana. Ande ndinofaidira mawindi kukopakapana, famba nchikutsvanya. Zvandinokudira zvakawandisa mundiwa, zvakawandisa mundiva. Nguva yanga yareba ndichitsvakawo mundiva, zvandakuwana mundiva. Me and you forever, forever. Me and you forever, forever.
Bestiva, ndoda uzofamba ina Bentley, ndoda iwe chete hakuna mwe baby, ndoda ukogara uri happy. Ndiwe uchange uine moyo wangu kusvika ndasufa. Ndiwe wazobuditsa kubuditsa zigangsta muguta. Ndoda ukogara uri happy baby, you and me forever, forever. Zvandinokudira zvakawandisa mundiwa, zvakawandisa mundiwa. Nguva yanga yareba ndichitsvakawo mundiwa, zvandakuwana mundiwa.
Me and you forever, forever. Me and you forever, forever.
First life.